Okay, se ba tsere MDC, the National Gender Secretary, tshukuta ho program ya tsena yo mo tshepetse ku Matebele South Province, Kwanda Central. Ndo partnering with National Event yedu to commemorate 16 days of activism against gender based violence. Saka program yedu to tie that with each ive iri match so that TVV say community kuti kodzero dzemadzimai adzifanire kudzvanyiriswa. Tinofara neprogramu inoyi because iri kuuya kuraise an awareness tichipreventa ezo tichieliminata nyaya dzeviolence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi riri kumboti kana richida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa.
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tiipiwe. Ndo challenge yatinayo muno muzimbabwe kuti kunyange tichida kuita maprograms anoencompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoinyimwa. Chinhu ichi chiri kutiosa seMDC patiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai wezano, hatina basa kuti mudzimai webato rekwani because makodzero emadzimai angori holistic anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekugwanda vatotipa clearance. Tiri kutoida nokuti chinhu chatiri kutiitira iri MDC chete, tiri kuitira mudzimai wese ari panze. But zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinhu chida kuchiita tichikomberedza munhu wese.
Iko idzo kodzero dzemadzimai muzimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muzimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu, tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nebatonstick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.